Ndakakuudza ndinoimba pandakatanga kukupfimba tikaronga zvekuvakaimba pakuhasela wakandipa simba uri chiedza chinovheneka murima rambi risingapera dzima muka yangu yandakavhima modzi yangu yandakasima wakandipa chiedza kuti ndione airtime kuti ndifone wakandipa release lachamba ndimone ukandipa tsono mwoyo ndiusone for you for you ndinoita anything for you 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 ukanditienda unotora zuva ndinodzoka ndinaro for you ukanditi ndenichimbomisa nguva pafeya yandinoimisa for you tichazopesana toenda kumakuva mwanasikana I promise you ukanditi enda unodyara musasa ndoudyara paruware for you
my angel I love you mumwoyo uri mwaufe wambuda I need you ndiwe wandinoda uve murura wamaende ndinokuda I wanna give you to my love bite rudo rwanchakupa ruri infinity my angel mbabvu yangu wandakachusa wanodisisa I can die for you suffer for you cry for you sing for you dance for you baby wangu I love you ndiwe wandinoda my heartbeat
ukanditi enda unotora zuva ndinodzoka ndinaro for you ukanditi ndenichimbomisa nguva pafeya yandinoimisa for you tichazopesana toenda kumakuva mwanasikana I promise you ukanditi enda unodyara musasa ndoudyara paruware for you ndinaro for you ukanditi ndenichimbomisa nguva pafeya yandinoimisa for you tichazopesana toenda kumakuva mwanasikana I promise you ukanditi enda unodyara musasa ndoudyara paruware for you.